Mumwe wagari ava mbuya Lisa Dindaivi mumushawe wobhosi mamutare vanoti vari kunetsikana nekushayikwa kwemvura kunyange hazvo vachiona nzvimbo zhinji dziri kurasika mvura yakachena mumusha uyu nekumwe asi vasina chavari kuona chiri kuitwa nekanzuro kugadzirisa pombi dzakatsemuka idzi mbuya ava vanoti mhuri yavo yave kuchera mvura muzvinyuka izvo vanoti hazvina utano
tinoona kuti inosenzera hunyope iri legless ichikonzero ngechekuti amwe acho hamusi kuvapawo mareba kanzura isobhadharwa ba saka inosenza ngekunonokera nonokera mumaraini tinozona mvura yave kwedu iri kupaduka kakawanda taane nguva hobho zvichindozivi nguva yovharwa mvura mvura yovharwa asi taimu yese ita isikachavharirwi mvura
mumwe mugari wemamutare amai Diana Derembre vanoti vava nemazuva awandisa vachinochera mvura mutsime kana nenzvimbo dziri kuvhinza mvura kuitira kuti vakwanise kushandisa mudzimba kunyanya muzvimbuzi zvemukati memba zvinoshandisa mvura amai ava vanoti dai kanzuro yaivawanirawo mabhauza emvura kuti vagari vabatsirikane
kanzuro yatigadzirirawo mvura mapaipi ari kundodhudhubuka pese pese mazuva mairi tinayo zuva rimwe hatina zvandodai zvandodai ezi tiri kuchera muzvigomba zvekuti muzvigomba mwachomwo pamwe pano uchaitirawo wetimwe pano uchadai izvi zvinokonzerese hosha dai atigadzirirawo mapaipiwo ticherewo mvura zvakanaka
amai makomborero estole mumwe mugari wemamutare vari kuchemawo nekusawanirwa mvura nekanzuro uye pasina chiri kuitwa kuedza kupedza dambudziko iri
izvozvi zvitame 2 days mvura hakuna ende munoziva kuti kana kusina mvura zvii zvinoitika vanhu tinopedzisira taakutochera mvura pane pangoitawo kachinyuka muzvidhonga mvura yacho pane pane vanhu vakawanda chinenge achingotsikatsika saka utsanana chaiwo pane pasina dai kanzuro yagadzirisa tinechingoona kwese kumapaipi kuti akabhesta its a health hazard
semutauriri weguta remutare vaspen mutivi vanoti kanzuro yavo iri kuita nepainogona napo kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemvura nekugadzirisa pombi dziri kurasa mvura munzvimbo zvakasiyana-siyana muguta nekunogara veruzhinji nzvimbo dzinotidanga mvura hobhosfen valley gimbuki chikanga federation nenyakamete dzave nemasvondo akati kuti dzisina mvura pamwe pacho ichiuya pakati pezvisiku vanhu varara mukurano nezvekufambiswa kwemabasa murimwe remasangano anomirira vagari veguta remutare united residence and research trust umurati Fason Dube vanoti kuita kwekanzuro kunyanya panguva ino yedenda recovid-19 kuisa utano hwevagari panyanga dzamushore vanoti nekuda kwekushayikwa kwemvura vagari vanenge voungana munzvimbo dzekunochera mvura izvo zvinovaisa munjodzi dzekutapurirana chirwere ichi vadube vanotiwo zvakare kushayikwa kwemvura kunogona kuita kuti vanhu vabate zvirwere zvinofambidzana nekusavapo kweutsanana hwakakwana zvakaita semanyoka korera nezvimwewo masvondo apfuura kanzuro yeguta remutare yakatenga pombi itsva kubva kusouth africa senzira yekuwedzeredza kufambiswa kwemvura kumisha yedanga mvura nefen valley zvinoenderana neuwandu hwevanhu vave muguta ndakamirira sigese remamutare ndini redha moyo